Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya yavari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya, avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 8367. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro uye vanomwe vacho vari kuBulawayo, vamwe vatatu vari kumasvingo. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7894. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230. Pavanhu vari kurwara ava zana nevaviri kana kuti 102 vari muBulawayo uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare. Asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira Chitungwiza Hospital Dr. Enoch Maida.
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei, asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere cheCOVID-19. Asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atorwa aya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza, achibva kune mamwe mataundi madiki, achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab, manational labs anenge ariko, ndosaka vanoita inonzi batching. Saka kana results akabuda achiradza kuti abva palab iri muBulawayo, hazvingorevi kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana, kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCOVID-19 kana kuti vanenge vashaya neCOVID-19. Zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCOVID-19 uye vakatofa nechirwere cheCOVID-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta reBulawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana, tinopedzisira tava nehuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19, vamwe vachizopedzisira vashayika nokuda kwechirwere ichochi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umbowo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge riri ramai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika bepanaure Herald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutembo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapuwawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Hapana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yekuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake sabashandi vakawanda vanobhadharira ma pensions akasiyana siyana including inobatwa nemtemo yeNASA saka ma pensions aya anosiyana siyana asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe muchandigere pamari yababa kana kuti baba asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda hapana zvakashata asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe
pari zvino asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitivo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipohwa mari yakawandisa zvikuru
hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka vamwe vobatwa zvisina kunaka toona vamwe vari varombo vamwe vopiwa zvakawandisisa zvinenge zvisina kunaka tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana
ko panyaya yekuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo
hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti purezidhendi ndiye anenge achidhisaidha kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere tirofungidzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati 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 noti kuti purezidhendi panguva nenguva president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecida zvokuti unopiwa chii tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho
iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya
nyika yakagara isina mari zvayo asi nyaya yepenjeni kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe unenge waibhadhara iwewe kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family zvakuita as if inyaya yekutengana kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuamerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muamerica matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndereTexas rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuamerica sezvo sarudzo dzisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda asi kuti matunhu ndiwo anovhota dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo semuenzaniso dunhu rine vanhu vakawandisa muamerica icalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo texas ndiyo inotevera iine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38 matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita sewashington dc alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa mazana maviri nemakumanomwe kana kuti 270 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe. Asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump, vaBiden, amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party. Vamwe vakaita semuimbi Kanye West havana kukwanisa kunyoresa mumatunhu ose kuti vakwikwidze. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica.
Inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi rebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti ma-states kuda kufanana nemaprovince kwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika.
Munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere?
Vaiti ivo mamwe ma-states akaita sana California anengane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska. Saka izvi zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo. Zvinorevo izvo kuti ma-states anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pama-elections kudarikidzira ma-states anobva vanhu vazhinji.
Izvi zvinorevei zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu kava vari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo.
Ndinonzwisisa kuti izvi zviri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo. Ndinovimba kuti izvi zvakajeka.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remitemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere. Asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipanga mazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCovid-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey, vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece. Dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey. Mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa pfuti yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Sekuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nehurukuro yatakaita namuzvare Tafadzwa Matinenga, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, tichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri. Ngatinzwei maondoro amuzvare Matinenga.
seimmigrant inogara muno muAmerica ndiyaku mapolicies amuroda kuonawo muchungamiriri achabudirira hake achiimplement.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwokuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyo ndibata-bata inyaya yeimmigration, magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. Prosesi iyoyo yokuti tiwane mapepa ine mamasteps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yokuti munhu unonzi wane mapepa yokuti uende kubasa. Saka inini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti looking at minimum wage uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta. Saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yavo uchizvipa chikafu. Nemari iyoyo ka $7 you can't do anything. Even nasi mukadzi ukazvara mukadzi wakuda maternity leave, we all know it is only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa. Otherwise, I'll pay mare. So you're leaving yourself even in a worse situation. You could even the bond between you and mwana wako. And now, when you look at Canada, makanda zakata sana na Canada, I think they have about 6 or a year of maternity leave, which is the right. You could unokwanisa kuzodzegera kubasa. Uchibhadharwa futi uchipuwa mare kuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako. Ne healthcare. I think healthcare is very important kwandiri nini. Ne pamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica, it's so expensive.
Tochibata kanyaya yerepresentation. Gore rino tikuona munhu wekadzi wechitema nayewo ari immigrant ari kukwikwidza. Munozvionawo seizvi?
Aiwa, ndinofarwa chaizvo nokuti vanotifungisa the reason why ndakauya kuno kuAmerica. And ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoko is my immigrants, the issue yekumabasa. How do you get into certain positions? Wakutona kuti yes, it's possible. Sengeni ndiri mukadzi ndakuona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position. I can actually get to that set level yekuti kuti ndinosvika pachinamba ipapo chokuita maybe 5. Pamwe mwana wangu chaiye chaiye achazvarwa. Inini pamwe I might not because I now zvarwa muno. But mwana wangu inini achakwanisa kusvika pachinzvimbo ichocho, which is what we want for to build for our generation, which is the reason why we come here and stay here. You want a community, you know, represent well enough, and I mean enough representation of black people.
Tichi peta hukuredu, ngatitarisei mabatiro atinoita sarudzo kuZimbabwe wezvenyaya dzezvematongero enyika. Tichitarisa zvekare mabatiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya dzezvematongero enyika. Mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe?
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe. And I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwingwa vanenge vakataura kuti ma by-elections here.
Ongo ma by-elections.
Because to munguwa ye COVID. Pasres tine COVID. But COVID is kureva kuti my fundamental rights and my constitutional rights, like the right to vote, has to be undermined. It's important kuti ti protect my rights iwayo. There is no reason why we have to not protect our constitution. If it's a matter of kuti zek, ifunge kuti okay, tozvifambisa sei, it can learn. Other countries are having elections in the midst of the pandemic. Kuno kuAmerica tataro tiita kuvhota, kuMalawi vakavhota, nemamwe other African countries vese vakavhota. We can learn and say kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic asi vachivhota. I think it's a matter of balancing. Muchiita ma policies kuno kuye we have early voting. We still have the mandatory requirements to kena no vote. Unoenda ukapfeka mask yako, muri 6 meters apart, atisi kuungana. The same way it can be taken.
I want to tenda mzvari matinenga nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nemusi wechipiri apo tichange tichikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica. 8-9 PM mure Zimbabwe pano panefenyuro yeStudio 7 anokuonekai nemufaro ndini wenyu Maikove. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadi niko vatereri ndini tanono kawande nasi tina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese veStudio 7. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo. Pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, chisingagumi chete ndiMwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kwekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mbiro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva katiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA.